mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 6 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vazhinji vari kunun'una nekunun'uzira pamusoro pemutemo unorambidza kuti vanhu vataure zvisina kunaka kana manyepo pamusoro penyika yavo.
Dare resaneti rotarisirwa nhasi kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo kana kuti Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill unoomesera vanonzi vanenge vasvibisa zita renyika.
Mutemo wepatriotic bill pamutemo uri kuuya uchikonzeresa kuti paite kumbunyukidzwa kwekodzero especially kodzero dzokutaura pajekerere kauti hatingati freedom of speech.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu voshora zvikuru mutemo uyu. Nhasi izuva rekurangarira njodzi yekamandama mine iyo yakauraya vashandi mazana mana nemakumi maviri nevanomwe musi wa 6/10/1972 kuwange. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamore dzichibva kuno kuWashington DC. Dare reseneti nhasi riri kutarisirwa kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill muchiswa mutemo iri kunzi nemadunurirwa Patriotic Bill. Mitemo yakanangana nekutongera kugara mujeri kwemakore makumi maviri kana kuti kutongerwa rufu kwevanonzi vanenge vachisvibisa zita renyika nekuti itemerwe zvirango. Bhiri iri rakatodarika kare dare reHouse of Assembly uye rasara kutambirwa nedare reSenate risati rasainwa kuva mutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi mutemo uyu waunza gakava munyika, vamwe vachiti unotyora bumbiro remutemo uye wakanangana nekumbunyikidza vanopikisa. Asi hurumende inoti wakanangana nekuchengetedza zvido zvenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi reZANU PF vamasimba mavaza.
Vazhinji vari kugunun'una nekunun'uzira pamusoro pemutemo unorambidza kuti vanhu vataure zvisina kunaka kana manyepo pamusoro penyika yavo kune dzimwe nyika kana kune vashandi vedzimwe nyika kana kune vamiririri vedzimwe nyika. Zvinozokonzera kuti nyika yeZimbabwe igoonekwa nemuono usiriwo kana kuonekwa senyika isiri kutongeka nekuda kwekunyeba kana nhema dzinenge dzakonzera nevanhu.
Asi chinangwa chemutemo uyu ndechei chaizvo? Tiri kuona uri kushorwa zvakanyanya nevanorwira kodzero dzevanhu.
Chiri kurambidzwa nemutemo uyu watingati mutemo unokurudzira kuda nyika yako, Patriotic Bill. Chiri kurudzirwa nemutemo uyu ndechekuti musataure manyepo kune dzimwe nyika pamusoro penyika yenyu.
Saka vanhu vachabvumidzwe kushoropodza hurumende?
Hausi kurambidza munhu kushoropodza hurumende kana zvinenge zvaitwa nehurumende uri munyika mako. Uri kungotaura zvatagara tichiziva kuti aiwa, musafukure hapwa, chengetedzai nyika yenyu. Mutemo wauri kutaura nezvauyu baba mukautarisa muamerica vanawo inonzi Logan Law. The Patriotic Law iriko munyika nyika dzese. Hakuna kwaunoona munhu wekuamerica anosoropodza America ari kunze kweamerica. Hakuna munhu weBritain anotaura zvakaipa pamusoro peBritain kana achinge abuda kunze kweBritain. Munhu anenge aita saizvozvo akadzoka anosungwa kungava kuamerica mungava muBritain. Saka ndinoda kwaizvozvo uyu mutemo wadzikwa muZimbabwe uchadzikwa nekubvumirwa pauchanyorwa nemutungamiriri wenyika. Mutemo unotikurudzira tese kuti tide nyika yedu tigotaura zvakanaka pamusoro penyika.
Ko vanhu kana vaine zvichemo vanoita sei mataura nezve America asi vanhu kuAmerica nekunana Britain kwacho vakasununguka kutaura zvavanofunga kungava kuratidzira nekuita zvimwe zvakasiyana siyana. MuZimbabwe zvinenge zvichifamba sei semaonerenyu?
Kana tine zvekuchema nazvo, tine patoda kunongedza pashata kuti ariko matanho atinotora tiri mukati menyika. Hatingaende kun'anga tinoti chiremba woye womba uyauraidira mamhepo kumhuri yangu nekuti handisi kuwirirana nayo. Aiwa, tiri kunzi takafukidza dzimba matenga igaro ziva kuti natsa kwavabva nekuti kwaunoenda usiku.
Asika vamwe vari kuti mutemo uyu unombunyikidza vanopikisa hurumende.
Vari kuchema chema nekung'ung'uta ava vachiti mutemo waisirwei. Aiwa, vari kuda kungotsvaga mukana wekusoropodza nyika yababa pasina chikonzero. Saka mutemo uyu kana uchinge wazonyorwa wazoiswa chivharo chiya chatingati signature napresident ndobva unenge wava mutemo.
Gweta vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi rezano PF vamasimba amavaza vange vari parunare muBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe divi ravo.
Mutemo wePatriotic Bill hamutemo uri kuuya uchikonzeresa kuti paite kumbunyukidzwa kwekodzero, especially kodzero dzokutaura pajekerere kauti hatingati freedom of speech. Mutemo uyu mutemo uri kuya panguva isina kunaka, panguva yekuti kutaura especially kucriticize government panyaya dzimwe dzematongero enyika dzinofanirwa dzichiitwa kuti dzikurudzirwe. But kana tichiona mutemo wakaita se Patriotic Bill uyu uri kunzi uri kudebetwa usenate nhasi, zvinhu zvinoita kuti paite kusava nevimbo neutungamiri huripo wagara uchinzi unochikora kodzero dzevanhu.
Chii chaizvo chiri kuita kuti vanopikisa vashore mutemo uyu vamasi?
Chinhu chiri kunyanyonetsa muPatriotic Bill iri kana kuti mutemo uri kuuya uchichinja yatingazi criminal law code ndechekuti dzimwe mhosva kana kuti mutongo irimo iri kuita senge yagara iripo kudhara, especially kana tichitarisa panyaya yekunzi kana munhu akataura pamusoro penyaya dzemasanctions kana kuti dzimwe nyaya dzechitaurwa kana kuti dzirikunzi planned armed intervention or subversion, mutongo uri kutaurwa imomo mutongo usina kukodzera kuti uve uri mumabhuku emutemo.
Nechikonzero chei?
Nokuti zvimwe zvacho zviri kutyora amo maprovisions ari mu constitution yedu. Tichinyatsodzika-dzika nemutemo uyu, pane nyaya inonzi planned armed intervention kana kutaura zveplanned armed intervention. Uyu mutemo uyu unoita kana izvi zvinoita senge zvisiri zvinyuwani.
Nechikonzero chei?
Because tagara tine mutemo wagara uri pamapepa edu wakaita seunonzi wetreason. Izvi zvinhu zvagara zviripo ende zvinotoshamisa kuti panzi pazoita imwe yatingati title yeimwe mhosva yagara irimo mumapepa edu emutemo. Saka zvinhu zvokuti zvinoshamisa kuti sei tichiwinzirwa mutemo munyuwani uchiita senge munyuwani iwo wagara uripo. Tichitarisa zvekare panyaya yekunzi kana munhu akataura nyaya dzemasanctions kana kuti akaatenda meeting inenge ichitaurwa nyaya dzemasanctions, pari kutaurwa kuti munhu anokwanisa kubatwa nemhosva kana zvakadaro. Ende tichitarisa zvekare kuti zvinhu zviri kutaurwa ipapo zvokuti kana munhu akabatwa nemhosva anokwanisa kupuwa mutongo unosanganisira kutorerwa yatingati citizenship kana kuti uZimbabwe hwake kuti iwo hausiri muZimbabwe nekuti wabatwa nemhosva yekuti wataura nyaya dzemasanctions.
Izvi zvinorevei semaonerenyu vamasi?
Zvinhu zvinoita sekuti mutemo uyu uri kuzamurirwa kuti kana pangoita chero ani zvake anova ari mumeeting nangwe asina kutaura but presence yake ari mumeeting momo anokwanisa kubatwa nemhosva. Izvinhu zvinoisa kuti
pasave nechivimbo kuti uyu mutemo uri kuuya uchida kuumbiridza kana tingati societal behavior, but tikona singe uri kutoda kuya uchivhiringidza kodzero dzevanhu.
Gweta vanorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vange vari parunare muTexas muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi izuva rekurangarira njodzi yekamandama mine kuwange, iyo yakauraya vashandi mazana mana nemakumi maviri nemanomwe, kana kuti 427 musi wa 6 chikumi 1972 zvichitevera kuputika kwegas remethane mumugodhi. Kambani yewange Colliery Mine iyo inosicherechedza zuva iri inoti gore rino haina chairi kukwanisa kuita nezvikonzero zvaisina kupa. Mutauriri wekambani iyi muzvare Beauty Mutombe kumashoko avo kuvatori venhau vakati vachangogona kubatsira hama neshamwari dzevakafira mutsaona iyi vanoda kuenda kunzvimbo iyi kunoisa maruva. Iyi ndiyo njodzi yemugodhi yakauraya vanhu vakawandisa munhoroondo yenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Javangwe Nomboka, kuti tinzwe maonero avo.
Zuva ranhasi zuva rinotirwadza kwazvo nekutisungurudza sevashandi vemumigodhi. Tinenge tichirangarira nekurangarira magamba edu akashaya musi wa 6 June 1972 nenguva dza 10:25 mangwanani. Magamba iwayo ari 470 akashaya mufiro unorwadza kwazvo neuwandu hwavo mushure mekunge paputika gas rinonzi methane.
Saka imi muri kutambirana sei nekutadza kucherechedzwa kwezuva iri gore rino?
Wange Colliery nhasi yatirwadza nekuramba kuita zvainosiita makore ose kurangarira nekubatsiridza kurangarirwa kwemagamba edu sevashandi muri dzevashakabvu nehama neshamwari tichiuya tichiona pakaradzikwa mamwe magamba edu nhasi uno employer ati kwete. Izvozvo zvinondirangaridza kuti mitemo yedu muZimbabwe haisati yakukoshesa mushandi. Maemployers ari kutora advantage yekuti hurumende haina kutiteerera patakati ngaideclare zuva iri public holiday. Saka employer zviri kwaari kutipa kana kusatipa.
Zvokudzidzisa izvipi izvi vanomboka?
Izvozvo zvinotiratidza chete kuti mitemo iri kugadzirwa, mitemo iri kugadzirwa nehurumende yedu haisi favorable kuvashandi, ino favor my employers. Zvinove zvatisvitsa pachidanho chatinacho, zvinove zvaita kuti utano hwedu sevashandi uve parumana nzombe. Mumamainzi akasiyana siyana vari kushanda panhu pane dhasti, vari kushanda panhu pasina zvapanenge paitwa.
Sei muri kuti imi vashandi vemumigodhi vanopedzisira voshanda panzvimbo dzisina kufanira? Kune mutemo here unochengetedza mushandi pakadai?
Mitemo yacho yekuti employer anenge achikora anofainiswa zvakaomarara yakaflexwa. Saka maemployers haana chinoatadzisa kukata makosi achikompromisa utano hwemushandi.
Ndo dambudziko ratinaro rakanyanya zvinotishungurudza sevashandi. Ndinoti kumagamba akatisiya 1972 musi wa 6 June, ndinoti zororai murugare.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomiririra vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Javangwe Nomboka, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano reCommon Market for East and Southern Africa, COMESA, riri kuita musangano waro wechimakumi maviri nepiri wezvemabhizimusi pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezveupfumi pachikwenenzverwa zvinotengeswa uye zvichiitwa pasingabvisiswe mweya wekufema, kana kuti Economic Integration for a Thriving Commerce Anchored on Green Investment, Value Addition and Tourism. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Maita henyu COMESA zvakamirira Common Market for East and Southern Africa zvinoreva mubatanidzwa wenyika dzomuAfrica dzinokwanakidza idzo 21. Saka mubatanidzwa wenyika uyu une total population kurava vanhu vamunyika idzo 21 vanoita 583 million, zvinoita zvekuti itori half yeAfrica. Uko zve tikatarisa futi kuti tinoona kuti yakakura zvakadii nyika izvozvo, it's around 12 million square meters. Katika tarisa zve zvinoitwa yatinoti GDP yenyika izvozvo, kureva kuti ufumu hwemwe nyika imwe hwakabatanidzwa inokwanisa kuita iyo kuma United States dollars 805 billion. Katika tarisa futi zvema exports and imports, COMESA inocontribute around 324 billion to
Titsvage kuti musangano uyu wakakosherei mudunhu reAfrica.
Musangano uri kuitwa kuZambia uyo dingindira raro guru nderekuti nechirungu yonzi Economic Integration for Thriving COMESA anchored on green investment, value addition and tourism. Zvinoreva kuti vari kuti tida kukoshesa mubatanidzwa uyo wenyika kuti nyika dzidyidzane zvakanaka, zvinoita kuti nyika neimwe neimwe iri mukomesa momo inge inodi inoita ufumo hwavo hutembere zvakanaka. Kunyanya yavanoti iyo green investment, zvinenge zvireva kuti vanokwanisa kuzoinvesta kuinvestment iyoyo iri pakutanga kwayo. Value addition vanonyanya kuibatanidza kuitaura chaizvo kana vachitaura nezveminerals kana kuti zvicherwa zvedu, vachitaura futi nezve zvirimwa zvedu, vachiti hazvifani kungotengeswa zvichingobviswa mumuvhu zvobva zvotengeswa, asi kuti ngazvigaiwe, ngazviprosesewe kuitira kuti vanhu vemukomesa vacho vawane mabasa.
Iyo Zimbabwe senyika inowaneiwo zvainonongedzera kuti icho nechocho kumusangano uyu.
Kana ndakatarisa Zimbabwe, takatarisa zvine dingindira remusangano wekuita kuZambia, ndinoona kuti Zimbabwe inobatsirikana zvakanyanyisa kana ikakoshesa musangano uyu, uye kuti Zimbabwe iwe inokwanisa kuti iwewo pamusangano wakadai panyaya dzakati wandei. COMESA yakatosimbirira nyaya yekuti tinoda kuita yatinoti value addition. Saka ndakatoona value addition chokutanga ndinenge ndichitarisa kana kuti kuagriculture kwedu uku zvatinokurudzirwa nemubatanidzwa weCOMESA ndezvekuti tisangotengesa zvinenge tabva mumunda zvakangodaro. Tinofanira kuti kana chiriyo chibage chaicho hatifanira kutengesa chakangodaro kana zvichiita ngatichigaye. Tachigaya tokwanisa kuzotengesa hwaupfu, ndo unonzi processing iyoyo. Kana tikatata even gorosi chairo, tisangotengesa riri gorosi chairo, ngatirigaye, ngatiriprocese totengesa chava chingwa. Zvingodaro ndo zvinokoshwa neCOMESA. Ndikatarisa diamond, COMESA inoti ngatisangotengesa diamond chingorichera, ngatite yatinoti jewelry manufacturing, tinowana vanokwanisa kuzoita mabasa paprocessing ipapo. Zvinoreva kuti tichingachiti vamwe vanowana mabasa mumunda kana kuti mumining, vamwewana mabasa pamanufacturing kunova kuti panenge pakudi pakugadziriswa zvinhu, vamwewana futi mabasa kupackaging, vamwewozowana mabasa futi kudistribution. Saka izvozvo ndo zvinokurudzirwa kuti kana takuita mubatanidzwa wakaita seCOMESA, tisangotengesa zvinhu semawanirete zvinoita zvibva muvhu, asi kuti ngatitenge taita manufacturing.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vange vari parunare kumasvingo neStudio 7. Nezuro rakakwana gore kubva pakashaya gweta raive nemukurumbira zvakanyanya munyika Dr. Alex Magaisa, avo vaive zvakare mudzidzisi wezvemutemo pachikoro chepamusoro cheUniversity of Kent kuBritain. Dr. Magaisa vakashaya nechirwere chemoyo gore rakapera musi wa5 chikumi kuBritain. Vakamboita chipanga mazano chemutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai kubva muna 2012 kusvika muna 2013 muhurumende yemubatanidzwa. Vainyora chinyorwa chaiteverwa nevazhinji chepasvondo chaizivikanwa nekuti The Big Saturday Read. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Maita enyu vazininga, ronda rekusiyiwa navaMagaisa richiripo, vende racho tinoriona mazuva akawanda. kunyanya nyanya panoitika zviitiko zvikuru zvenyika nekuva magaisa taivazi vaibva vapa pfungwa dzavo dzine udzamu pamusoro pezvinenge zvaitika dzingava nyaya dzamaelection dzingava nyaya dzezvebumbiro remutemo dzingava nyaya dzemhirizhonga dzingava nyaya dzipi zvadzo dzaitika pane zvemutemo kana zvematongerwo enyika munyika yeZimbabwe saka vende ravakasiya vende guru rekuti tiri kutoona kuti panenge pari kushayikwa anogona kuvhara vende irori.
Ndingatarisewo imi munotarisawo nyaya idzodzi idzi dzinoitika munyika zvamakadzidza imi zviviri zvitatu zvamunoti muchiri makabatawo kubva kuna vamagaisa ndezvipi?
Ndine zviviri zvitatu zvandakadzidza kuna vamagaisa maererano nemaitiro avaiita ndiriwo mune zvematongerwo enyika asi kutaura chokwadi chako chaiko ndo panonzi nevamwe zvoto zvine mazera vamagaisa vakanga vari pamberi pangu panyaya dzekuongorora zvematongerwo enyika nekupanyaya dzezvemutemo zvandakadzidza inini ndezvekuti vamagaisa vaiita basa ravo nemazvo ndirikudaro nekuti kunyange vakanyora zvinyorwa zvavo nanhasi ukazviverenga unonyatsoona kuti aiwa apa munhu akanga akaisa pfungwa dzake pamwe chete zvinova zvinoita kuti panozobuda chinyorwa chiya chinobuda zvakanaka chechipiri ndechekuti vamagaisa vakanga vaine ushingi vakanga vasingatye kuti nyaya ino yazoitwa nemukuru wenyika here kana yaitwa nevapi vamwe vane masoja vaingotaura chokwadi sezvachiri vatiri kuona vamazuva ano vamwe vacho tinoona sekuti pakangoti chisei zvishoma chokwadi chinobva chachinja havachataura chokwadi chaicho chaicho.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti isuwo patakanga tichiri zvikomana zvidiki tichikurawo kuzvikoro uku tine zvinyorwa zvataiverengawo zvevamwe vainzi vaiveko kare kare vana Dambudzo Marechera nevamwe vaitaurwawo vanhasi munoona here vaine mukana wekutora nekudzidza chimwe pazvinyorwa zvakanyorwa navamagaisa?
Hongu vanhasi vane zvakawanda zvokudzidza pamusoro pezvinyorwa zvainyorwa navamagaisa. Taiziva kuti waienda kulibrary vamagaisa vaitozikanwa kulibrary kwaSisi vaigaramo vairaramo zvino vaiko zvino ava vechidiki rango basa rako kungoswera pasocial media paTikTok nepatwitter ipapo ameno pamwe ndo yaageneration yavo pamwe kuti isu hatiinzwisisi asi ndiri kuona sekuti zviri kuvakanganisa kuti vanyatsoita kuda vanyori vane udzamu vakaita sevamambo taura kwekutanga vana vakumbiraitsozo vana Modekai Hamuchinei vana Dambudzo Marechera vamagaisa vari muchikwata ichocho.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vange vari parunhare vari kuPretoria kuSouth Africa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reHerald rine nyaya yekuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZEC kana inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vakaenda kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhotiri here. Mumwe murimi anova chizvarwa cheZimbabwe asi anogara kuSouth Africa achipfuya mbudzi vantando yengosi ndlovu vakawana mubayiro wechipiri mumakwikwi e2023 Royal Agriculture Society of Natal kuPietermaritzburg svondo rakapera. Vanopfuya mbudzi dzinonzi Boer God. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, wana mkwa majunga, wana mkwa majunga kandimire. Ndino kumbira o, ndini filimoni, ndino kumbira o, wedwe. Mundi shidzira o de yangui, andiri kutawara panapa. Nijichemo esusu, anawe Zimbabwe wedwe. Nijichemo esusu, tinutambu tzika o esusu. Kurumendenga ya wana opulani, ya ya kuti tinukwansa utora mapepa, tiri kwa tiri kunungu. Wasate kwa ya wanungu, wawata wari kunungu, wana kutukanzika ya. Tuelusha wa maresa mtamuza kuzuka kumbati shitoda. Nusia shakata tuwamira, takati wane mapefu wadi wa mweni. Saka mare kuzuka, tineti shitosha wa nungu wa chitungu wana mare kututi. Uli, nikutu kenda kumbakuwa shona kuno dura. Kuzwa kunungu South Africa watiri. Nga watu batireo ni mapefu haya haya. Yese ni mapasport, wafuna tu watu batireo. Timurugu jamba zunga tumbo iti.
This time joku pezirana zani pio. Pezirana this time. Kuleri unamso 23. Akazi, zangu tuku pezirana zani pio. Maichera kuzukama mwichuru maistara pa studio 7. Nezino kwa wane magandanga ya wakazi. Nenga wakazuruwa mbanji. Sombo dia. Kamji ziwa ya tik. Chitakazi. Chitakai. Chaya. Tiripo, saka chengete za vote, enda tisikutombo baba wa polling station. Chakaura this time, chai ziwa waneza mpeo. Kaura, nota jamuka, gorilo tope zrano, sana kumapena gorilo. Kuenda, mnangako warukuenda this time. Kuna njoo, namakala, chapuka, namakala, chapuka this time. Jaira waneza mpeo, mbava, ukopo kopo, jese magod, mafia, mchiba, mchita sei. Jamuka.
Studio, studio, mresei. Uyu mchinda. Wariko Britain ando waro anota danzi zanpefu ngai wini di chengete za ivuredu ivuri pira to chengeta isu to chengeta ivu to jika ivueresu eh? To feka ivu to tenga ne ivueresu apa ivuresu wakutane zwaro wakupana ma prazi 50-50 na nabona wana wadiku watane ma prazi ma 20-30 ya muna agudu zangati zanpefu ngai wini di chengete za ivuredu ivuri pira nukuta urane zwaro ivuere pane muna kama nara kwenda mshopu ni ufuko tenga tuta uchengeta maari kuto chengeta ivuz na basa ngatawe kwa aswero aliku Britain kukaru kujika nifa kukaru unangiru kwa uta nyezu di chengeta ivuredu iye nga uyo Zimbabwe chengeta ivuye wede sushi chengeta ivuye na basa
na kadi makadi basa studio 7 maswera fi ini na uyangu yangu nangana na mkwadi metafazo indofunga mogo na munga chakiu mwerano kuna utawura aka nangane batele sami pia panewisa mkwadi abuze ngwadi ninje ndo kuda kuputika ne hashandi zanotaura kuda kuduka chero chero chowa chowa munhu ndotaura doshinga kuti ha batira variti zvemirizvo iye unyatsowa zvinzi vanhu ari kurwa kumaroko neriri tsangano kuti rinoona nezvevanhu ero ndotaura kuti utambira nyau dzemidzonga dzakawanda iye unoshingoramba chete ha mugwadi zvimwe zvinoita seriaswa chasiriasi yau chero kana wazva mhosva yachau yauchano kutongesa mberi kwako ndeye kuramba haakuramba unoramba wangu ha unomboshinga nekuramba bari pamwe pacho umboitawo uchibvuma uza kuramba kudi kuramba wongoramba kudaiso uchingoramba uchingoramba aiwa aiwa ndiuda zvimweitawo uchibvuma kuti hauchitenda kuti aiwa sezvo wabva akanganisa kuti bati rako hariri dinhu irizvo ose vaonese kuti ariko kuti bati rako hariri zvemizvo rakaita sei harimbokanganisi rakaita sei chokadi jairireo
mangwanakanakana mukoma juma kandinakoma blessings yulu pastudio 7 vanhu vezanupf nonakati musoro dzodzana sotra zvakanaka varikurova vanhu mamusha vachitike mukatadza kuvhonera zanupiefu zanupiefu ingaluza tira kurova vanokotorova zanupiefu navachiri kupi vanenge vasaziva kuti mutungamiriri wavo munangagono ngava pachigaro kana chingatoluza watoluza vanenge vachitorova vanhu navacho vari papi pacho vanenge vakuiswa majero president wenusu chamisa vanenge vakutungamirira nyika vakuiswa vanenge vakuiswa majero navo vamunangagono vacho vanenge vachida kurova vanhu vari papi vakuiswa majero vanofa kuti pamari dzenyika dzavaidya nezvese zvavaiita zvenyika kuundongwa upfumi wenyika zvinhu maridzi vakadzisa ngeta mudzimbadzo vana munangako vana vadzoka kuti sachidzirwa navhundusiro ngevanhu vezano PF vata anoita ngezano PF ngativhotere president chamisa ngativhotere bato rinoshanduko nevanhu tisati kubvuma kuvhundusirwa nevanhu vezano PF
yambiro yambiro kune vamachechi kune vamachechi munodarireiko hamunyari here kana murimi munopiwa zvamunopiwa ka musatarisire kuti nevari pasi penyu vanozvipiwawo nyarai nyarai kunyanya veo kwadhavheta kwadhavheta chechi yandinopinda zvati nyadzisa nechibudana pamaredhi nechitaura kuti tinotsigira iti nosikira idipa kudini chicha munowana chicha munowana musati nyadzisa manini kana maguti anezve chechi kudai kudai minde kunezve matongerwe enyika vanhu vechechi havana bato ravanopikisa kuti rakanaka kana kuti rakashata asi musi wevhoti munhu unofanira kuziva pokuvhotera vanhu vokwavo David Matinde adzunga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera dzabva dzatisvitsa kumagumo echirongwa chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans ndinenge ndiri muwashington dc ndokusiyai muina ntungamiri nkomo achikupai nhau dzeisindevele